murume watapiwa namambo ndiye murume achanichengeta ini musamuseka musamuseka vasikana kuyiba chete hakuna mhosva kuyiba chete hakuna mhosva kuyiba chete hakuna mhosva ndiye murume wanapiwa namambo ndiye murume